mukoma jonga zvirika kuti anope vakati zvitsva takambozviona sekuti vamuri kuita kuti vanhu vari kudzimba pamwe vari kuzvikitimaizwa isina something new sezvaka takaona tichiitwa panguva yamugabe munhu wese aisinzwa zvekuti hadi vamugabe aidzimba munhu wese aisinzwa zvekuti hadi ajenda yamugabe aidzimba kutakanotaa aiwa vamunangagwa vakona vakatombodzingwa so hapana chito chake chita chatiri kuona ndiri kuona sekuti we are poised for a repetition of 2017 scenario hapana kwatiri kuenda tinobaitendeerera panzvimbo imwe chete asi yaakutaura ndechekuti nyaya yaanotakudzinganira naya 2013 mukomajonga aisi nyaya yezanu p f iyi inyaya yenyika yezimbabwe vana vezimbabwe vakaendeswa kureferendamu 2013 kuvhotera bumbiro idzvairo ratinaro ii tikawirira vanhu tinoita kuti izvi zviri mukonsepto zvatiri kuda so haisi nyaya yezanu p f inyaya yekumirira kwamaprincipes edu sevanhu sevana vezimbabwe kuti aiwa zvatakawirira muconstitution ngazvirambe zviripo zvehondo dzavo vachazoita havo but pari zvino isusu vana vezimbabwe fokasi yedu iri paconstitution hatigoni kuchinja constitution kuti ibhenefite munhu mumwe
tizvitokuna vatongogara vatongogara
musangano medu makatama zvagara musha musha yete benzi musha yake vanotengereka panzwa vatorodu nditaura uyu vamuchanga vanovamutaurire baso vachiti baso rinosora kusoropodza vakaita navadzezi azo kuenda vachitaura pamakandemukande kuti iwo havasikuwirirana ne 2030 vasava kuti vamunangagwa ngavaende inoratidza kuti havasi kuremekedza umbere mutemo rezanu p f kune makomitis anoitwa macentral comity ndiko kwavanofanira kutaura nyaya dzavo ikoko kana vari munhu wezanu p f takanga tiri bulawayo kati hazvizorusheni iyena eku2030 vadzeza vaivepo vaifana kuda vachitaura vachipopopa paconference yakaita ipapo saka zvinongoratidza kuti munhu achiinda zive zvinodiwa nezanu p f
vakurone pane vari kutoramba nyaya yereferendamu kuti kana bumbiro remutemo ravandudzwa harifaniri kuenda kuvanhu kureferendamu yamuri kutaura iyi munoti
ndo zvinonetsa kana ukange wajoina zanu p f mukomajonga ndakambokuudzai kuti unoenda kunge wajoina zvigure hausakwanisi kushandisa dzako wega unomira kuudzikwa zvekutaura munhu wese vazozviziva ava kuti bumbiro remutemo kuti rivandudzwe ispecially that section inobati inde kureferendamu nokuti chinhu chikuru ichi is a very critical section ebumbiro remutemo inofanira kuti iwiriranwe nevana vezimbabwe ndochekutanga chechipiri vanhu vezanu p f vakuita mistake yekufunga chekuti they own the constitution and ithink kuti ndovava kufanira kudisaidira vana vese vezimbabwe kuti vadzokere vamunangagwa handizvo
regai tinzwe kuna vatongogara vatongogara nyaya yekurambwa kwereferendamu kana bumbiro remutemo ravandudzwa hakusi kutyora here kodzero dzevana vezimbabwe
zvakanaka chaizvo kana bumbiro remutemo richibvumidza kuti kune mamwe maprovinces anokwanisa kuchinjwa pasina kuendwa kureferendamu zvinoreva kuti hapana kutyorwa kwemutemo kana pari sepanotikana pazichinjwa constitution apa chasipindwa maelection panofanira kuendwa kureferendamu ndotsvaga magweta arikoizvo mukuopposition vanongononongedza kuti section yakati yeconstitution ikuti zvamuzuti hazvii maparlamendi anenzodi anozvipetuka vanhu vanokwanisa kungotikusaspenda maelections kana vabvumirana torebvakuendwa pareferendamu
vakuraone
zvinakuudza mukoma ava kuti aiwazve kana ini mangoti ngatiwedzere kusvika 2030 matoeza chichenjenika because bumbiro remutemo rimo25 years kana mauda kukumbira kuti ngatiwedze pa 2010 vase neextension yetemu yemunhu which is not allowed by the constitution ino inonzi ngatiende kureferendamu asi kuti vanoziva havo kuti vakaenda kureferendamu vanondoziwa nokuti ivo maongozi ari p f mune vazhinji 98% vanhu vanozvaa havadi term extension that's why vakaenda kuvavhoida kuenda kureferendamu masa vangopedzisira ndekuudza vana vezimbabwe mukomajonga kuti nhau ya 2030 uti vave zanu p f haisi nhau yavo ye zanu p f kana ivo vane hondo dzavo tavasiyira hondo dzavo zanu p f they don't own this country munangagwa don't own this country kana temu yake yapera anofanira kubva kupinde mumwe
vatongogara tipende chirongwa shoko ramungasiyira vana vezimbabwe
zvamira kutira vana vezimbabwe ndirekuti zanu p f inokugatikana nemurunyararo nyaya ye2030 inyaya isati yasvika kana kuparamendi ichiri nyaya isiri kutaura kuzanu p f vari kutaurawo vari kune mamwe mapato vari kungohakira nyaya ichiri mumba hapana kana gavhenmendi gazeti yatiyaitwa ngo akira akira okunongo chikoro chevanhu vachina baba chevanhu vachina mutungamiriri chevanhu vamutemutika wekudhanisi chevanhu vasina ideology. Thank you.
Regai ndipe vakuraone nemukana wekupindura vakuraone.
That's being shallow and dramatic in Komajonga. You don't need the political party kuti uzive kuti constitution yeZimbabwe iri kudini. You don't need the political party kuti uzive kuti vamunakanzatenawo yapera. Hauri party kuti uzive izvozvo.